isusu tinoti tinofara zvikuru neongororo yaitwa nemumiriri weimagination anyatsotaura zvatakati kungochema nazvo makore esaya kuti zvirango izvi zviri kudzvinyirira vazhinji zviri kuuraya nyika zviri kutitadzira kuti nyika ifare saka zvirango zvikabviswa nyika ichinobva yatimukira zvinonyatsisa hazvo kuti tine vamwe vanhu vanga vari kutokumbira kuti zvirango zvirambe zviripo asi mutorwa auya akaura zvirango zvinofanira kubviswa because zvine zvazviri kukanganisa zvakawanda ende vanhu vazhinji vanga vari kuita tsika yekunyemera vanhu kuti nyaya yekorapshen iri kuuraya nyika kwete zvirango but vanoongorora nyaya dzezvirango kwezi ndiyo maindo ati vanyatsara vatinoremawanira vaita zvinokosha kuti zvirango zvibviswe
vagari bvume munoti nenyaya yegwaro reongororo izi
gwaro reongororo rabuda chikuru chatinofanira kuita takeaway ipapo inyaya yekuti panofanira kunzi pataurirwane nenyaya yekuputswa kwekodzero dzavanhu nezvinhu zvatine simba isu kugadzirisa sevana vezimbabwe ndokubvadzo pane dambudziko ratinaro nenyaya iri kutaurwa nadokta Mavazi Magwazi yekuti ivo vanoti zvetisina simba nazvo ndozvavanoda kuita concentrate effort pazvinhu ende yeti zvetine simba nazvo zvokuti kodzero dzevanhu vanhu vakangosungwa nyaya dzeuoridzozo dzavari kuramba kuti nyaya yecorruption haina chairi kuita kuekonomy ndepapi pasi pezuva patingataura kuti nyaya yehuori haina chairi kuita kukanganise upfumi hwenyika aizvo zvatinofanira kutigadzirisa nokuti izvozvi zvekuti zvirango ngazvibvisa to vakaise zvirango zvacho vanhu hatina simba rekuti vanozvibvisa asi zvatinogona kugadzirisa kumirisa corruption nerooting tikamirisa izvozvo upfumi hwedu neikonomi yedu yoite zvakanaka vanhu vari kutambura muzimbabwe tiri kutambura kwete nekuda kwemasanction base asi tiri kutambura nekuda kwemismanagement kana kukundikana kugadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika yezimbabwe ndo pane nyaya ipapo
nyaya
dzekodzero dzevanhu dzinotakakuokoti ndeenderukoti nenyaya yemakore maviri apfuura ende nyaya yacho haisi kupinda ndotokuita trample on people's rights ikoko everyday
ndinotenda
ndinotenda
vangari bvume dr Mavhaza munoti
vangari bvume vanofanira kudzwisisa nekuziva kuti kuenda kukoti ndokunotoratidza kuti tine kodzero dzevanhu nyaya dzinotongwa mumatare kana nyaya yaane makore mairi chitongwa zvinora nevangari bvume vanofanira kudzwisisa kuti mhosva haiori kana iyo hazvine nemasatizi asi kutaraiso kuti chatinokwanisa kuita kubatana tese vana ngari bvume vana titi vese tibatane kana tichinge tabatana totaura nezvirimwe chete kuti bvisai masanctions masanctions akaviswa taakuenderera mberi senyika taakubudirira nyika itogara zvakanaka saka tina kutenda zvikuru kuna vakaona zvakakodzera vanotodyira vanoezabwe tisi kupfuura vana ngari bvume vanogore masanctions zvara zvaariko
vangari bvume tanzwaiwa amai johani vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano asi pane Pollard munoti
ndoo dambudziko ratinotaura iro rero isu zvatinogona kuti tiite pachedu sevana vezimbabwe tisingatauri zvinokwanisa kuita un kana zvinotiitira america brics and everybody isu zvatinogona kuita kutaurirana kutakumana nyika yedu toita sei nekuda kwayo zvino isusu manje munoona vamunangagwa vanobva vatora voti hapa kutaurirana kwedu isusu tode kutaurana nanhingi 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 vanowirirana nesu vamwe vese hatinei nemi vachamisa nemi nemi hatinei nemi izvozvo ndo zvinokanganise nyika yedu dai for one tawana munyika ino mumunhu kana mutungamiriri kana vanhu vanozwisisa kuti nyaya iyi ndedu mazimbabwe nzira dzatinogona kuita
maita vangari bvume dr Mavhaza tanzwa un envoy iwavo vari kutaura nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano dzavari kuti dzakarongeka zvinenge zvichireva kutika vari kuti Pollard haisi structured
aiwa ndizvazvokureva vakarumira kuti vasiri mukati mepollard dindai kupollard tive nestructured discussion saka nanawezi vakaita savana ngari kunye vakaboya vanana dzavachamisa ndovari kudzokai mastructures tive nestructured negotiations and discussions dzenyika yedu kuti tenderere mberi zvataurwa navangari kunye aiagree with him kuti tine zvinhu zvatinokwanisa kuita isusu sevana vezimbabwe
vangari bvume mashoko enyu ekupedzisira munoti nezvataurwa nadr Mavhaza
ndo dambudziko ratinaro muzimbabwe mataura anotoita dr Magwaza anonyatsoratidza exactly dambudziko ratinaro kuti dambudziko redu kukundikana kwezimbabwe kukundikana kweutungamiriri ende hune sanction hombe rashungurudze zimbabwe ihurumende yezanu pf sanga nzana amna ngagua pamoja na amugabe wakaida. Do masanisho ni makuru.